Mutungamiri webato reMDC vaNelson Chamisa nhasi vaita musangano kuGlenview South uko kuri kuitwa sarudzo dzebyelection mushure mekushaya kwakaita amai Vimbai Tsvangirai Java mutsaona yemugwagwa. Zviuru nezviuru zvevanhu zvaungana pamusangano wanhasi uyu. Vachitaura pamusangano uyu, vaChamisa vati havasi kuzodududza shure panyaya yekuratidzira kunyange hazvo vati hurumende iri kuita zvehudusura nekuda kumisa kuratidzira kwavo.
Haida zvinobva zvichabvume kuti kunhano bhana dzakaona kuconstitution haikuteedzerwa. Mapurisa haana power to ban a demonstration. No one has got the power to ban a constitution. No one has got the power to ban people from preaching. Saka isu takati ite zvinoi tirikuronga ikano tichipedza program you see imi basa renyu yataa kuda kuti muite ndokwatakananga mai kana mazwa kuti tati tiri kuda kuita action usabvunza nyaya dzakawanda teerera gwara riti teerera gwara riti teerera gwara riti so we are very clear demonstrations are a constitutional right demonstrations will continue. Ene gemba haritangira vana marizauti nguva iyoyo. It's an incremental process. Vamwe vedu muri kuda instant court, it's not a walk in the park. We must build the momentum.
Vashorawo bato reZANU-PF nekwavanoti kuda kuedza kukanganisa musangano wavo wanhasi. VaChamisa vashorawo hurumende nekwainoti kusunga kwayakaita Ishe Felix Ndiweni vachiyambira kuti panoda kumira muswe panonyerekedza.
Nyika yakuvirwa nemweya werima. Rima remagetsi asi rimawo rehurumende. Makaona mashure atakaitirwa ekuti hurumende inosi hurumende inosunga chipo zvakapedzisira kuitwa 1903 kuna Maponde. Kusunga chipo ndiwee ukaona wakusunga madhishi imbirombiro dzekuoneka.
Vatiwo kusamira zvakanaka kwakaita zvinhu munyaya dzezveupfumi munongedzo wekuti gurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vakundikana. Vamwe vataura pamusangano uyu ndiva Obey Stole vanova mutungamiri wevechidiki muMDC Youth Assembly.
Hatisi kuzoshandura maitiro edu ekubata bundo remutemo tichiti Munangagwa Mazigo. Pamusoro pokuenda kwamunangagwa ZANU-PF Mazigo.
Vakawanda pamusangano uyu vafarirawo imwe nhengo yebato iri vaPaddington Japa Japa vachangoburiswa mujeri vachingamidzwa nemurongi wemabasa vaAmos Chibaya. Muteedzeri wasachigaro webato iri vaJob Scala vataurawo pamusangano uyu vakati handi chokwadi kuti mubato mavo mapindwa napongwe uye pane kunetsana pakati pavo navaChamisa.
Vava kuda kutudisa zvinhu zvisina basa kuzee Jobusikala kazvanatenga biti ee Jobusikala zvakazomewo ee Chamisama mabiti vazwa musapa mamatoro enhema mukationa tiri vatatu takadai senapa sabuteiteii takazvinza. Zvirokwazvo zvirokwazvo president tinoapa Zimbabwe vanavo today we succeed to divide me and my young president Chamisa and my vice president Gadis. Somebody politics nozvisiya ukama hwatinahwo tiri vatatu kudaro very delighted to.
VaVincent Tsvangirai avo vari kumirira MDC musarudzo idzi vataurawo zvishoma pamusangano uyu.
Nawakomdenga, 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 mazanomdenga, vanotizaka zvimasoka yakeu kusina basa mudenga. Izvoko pamusoro wepresident, pamusoro weleadership akanga dress kana president vatao but ndakubreka protocol nekuti ndaakada wekusha. Saka ndakumusha ndirikumbira vana vangu kuti ngatikumbirei musi wapresident kashona. Tinobuda handitika, tinobuda handitika, munhu wese ari kubuda handitika.
Vamwe vari kukwidza musarudzo idzi ndiva Offered Muchui vari kumirira bato reZANU-PF avo vasina kukwanisa kunyatsotaura nestudio 7 sezvo vanga vashomeka izwi nekutsvaga rutsigiro.
Aiwa, ndiri kutambirwa nemufaro chaiwo. Ini ndakagara ndakatambirwa kare kase mugaro wemugeni vhiyu. Ndine zvandakatomboita zvinobatika muwane mugeni.
Studio 7 ichaedza kuita hurukuro navo zvakare. Studio 7 yakwanisa hayo kutaura nevamwe vari kupinda musarudzo idzi vakamirira bato relead vaEdwin Million. VaMillion vativo nhasi vanga vachifamba munzvimbo yeGlenview South vachitsvaga rutsigiro.
Takero tichionawo vanhu tichifambawo tichitoma door-to-door campaigns nemaroadshows tichitsvaga rutsigiro kubva kune vanotitsigira sanganisira vagari vemuGlenview kuriko kunzvimbo kwandinogara. Tichisangana nevamwe vatinogarisana navo tichishiyana maideazve maringe nematambudziko atinosangana navo sevagari vemuGlenview.
Vari kupinda musarudzo idzi vanosanganisirawo vaElas Sani veUANC, vaMaxo Kasema vakazvimirira, vaPhil Chamunorwa Ndengu vakazvimirira, vaPallington Pikele veUANC zvakare, amai Rosemary Nyamaedenga uye vaCrispin Rateiwa veZapu. Sarudzo idzi dziri kutarisirwa kuitwa nemusi wemugovera svondo rinouya.